chekutanga vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti muna mbudzi wa 2017 chichakaitika kuti mauto azoti tapindira zvinhu zvamatongerwo enyika vachipindira bopoto namapinda okanga apinda muzanu pf vachitora divi rechikwata chimwe vachidzingirira chimwe saka vakatora divi relacoste vakadzingirira g40 mauto aya ezimbabwe defence forces ndosaka ana chiwenga vachiti isathis must stakeholders rima stockholders now kana uri stockholder ndiwe muridzi wechiro ndo mbanzwisira ndakaita nyaya saka muridzi wechikoro akavuya akabvuta chikoro chake akati iye zvino ndaakuisa headmaster munyuwani nevadzidzisi nevana vechikoro vanyuwani ivava havagoni kuti vasimuke vachiti taakudzosa vakadzingwa vamwe vadzidzisi nevana vechikoro vasina kubvunza muridzi wechikoro uyu anonzi stockholder anova mauto ezimbabwe defence forces havati vaita renounce interest yavo mupolitics mukupindira kwavakaita vachiti toda kudzora legasi kwandirini wakati chenjerei zvangu ndoona sokuti kwaiva kudzoka mupolitics amazivira avaziita mazuva ihondo dzehigh command pavaipa mainstructions nokugadza nokugadzunura vanenge vasingadi hazvisati zvachinja izvozvo
asika mashoko aya ari kubva kune vari kutungamira zanu pf pari zvino dr muzembi
aiwa kunyepera noko ndosaka muchiona vachiita shandu kuminya nhasi vanenge vachiti aiwa dzokai zvisina zviga zvomuri kutaura izvi mangwana unofonerwa iye mbovhonzi iwe wakutaurira kuti utaure izvozvo ndiani vanhu vanodzoka pane zviga saka munoona kuti muvhiki rapfuura mupofu wakaita mastatements maviri achizvikorekta pane yaakatanga kutaura kuti munongodzoka pasina zviga waakutanga kutaura mabhikosi okudzora vanhu mumusangano inoreva kuti havasivo vari in control yezviri kuitika muzanu pf havagoni kuzvitaura izvozvo vasina kubvumirana nevakambopindira nyaya dzamatongerwo enyika vachibva kukg6
saka imi muri kuti here mauto akati vese vanga vari nhengo dzezanu pf vadzoke imi makasununga kudzoka kana zvabva kumuromo wemauto
ko handindo varizi vechikoro havasi tavataura vanava vakambopindira vachiti uda kuita restolegas havana kuzotiudza kuti vakazopedzisa papi kuita restoration yavo tongoona vachiramba vachiti haristoko vachinja ichinova kuchinja bumbiro romutemo vachiita sevachiri pabasa varume ava ngatipo vapai nguva yekupedzisa zvavari kuita